Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 23 2022. Makatirira ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika kuparamende itsva yakavakwa neChina kuMount Abden. Dare ronyima zvakare vaJobs Kala mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubuda kubva kumakwikwi eFIFA World Cup ari kutambirwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vavhura zviri pamutemo kutanga kwekupedzisira kwedare reparamende yepfumbamwe kana kuti ninth session vachiti mapato ose achapinda musarudzo dzegore rinouya anofanira kusiyana nenyaya dzemhirizhonga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo kunyika vachivhura chikamu chekupedzisira cheparamende yechipfumbamwe kumuzinda mutsva weparamende kuMount Hampden, vamunangagwa vati mapato ezvematongerwo enyika anofanira kutsvaga rutsigiro murunyararo.
Mhirizhonga haina kumbogara iri tsika yedu sevanhu vemuZimbabwe.
Vamunangagwa vakurudzirawo kuti paramende ipase nechimbi-chimbi bhiri rekuvandudza sarudzo re-Electoral Amendment Bill sezvo nyika yatarisana nesarudzo. Vatiwo paramende ine basa rakawanda sezvo paine mabhiri akawanda anoda kupasiswa. Mamwe mabhiri anotarisirwa kuzewa muparamende anosanganisira Zimbabwe Human Rights Bill, Zinwa Act, Water Act, Agricultural Resources, Mines and Minerals Amendment Bill, Criminal Law Codification Amendment Bill, Public Interest Disclosure Bill, neSugar Act, iyo ine chinangwa chekuti nzimbe dzitorwe sechirimwa chakakosha. Vamunangagwa vati upfumi hwenyika huri kukura uye nyika iri kuita zvakanaka munyaya dzayo dzekuzvidzana nedzimwe nyika, vachiti Zimbabwe inogona kuita zviri nani dai isina kutemerwa zvirango zveupfumi. Nhengo dzeparamende kubva kumapato akasiyana dzatambira mashoko avamunangagwa dzichiita muonero wakasiyana. Muumiriri weHarare East mudare reparamende vari mumwe akafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti, vati vamunangagwa vatadza kutaura mashoko anobatanidza nyika vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Tiri kuti isu hatikwanisi kutaura nezvenyika topa State of the Nation address tisingataure nezvenyika yacho. Nyika haina kubatana, nyika ine mavanga, nyika ine violence, nyika ine kutukana. State of the Nation yaifanira kuadressa kutukana ikokoko, the social fabric of the country and rebuilding the moral fabric of the country.
Mutungamiri webato reMDCT Senator Douglas Monzora vati vanowirana vamunangagwa kuti pasave nemhirizhonga apo nyika inoenda kusarudzo gore rinouya, asi vakati hazvifaniri kuperera mukutaura chete.
Tiri kuti isu kana taakuenda kumaelections hatifaniri kuona mamwe mapati achishandisa nyaya yechikafu, nyaya yembeu, nyaya yefertilizer senyaya yeku yekuchekutenezwa matongerwo enyika chirifuvi mpazvakare kuti pachawo ya mutemo wekuwandudzwa kwesarudzo tichaona kuchiuya nyaya yokuti vanhu vari ku diaspora vanofanira kunge vachikwanisa kuvhota uyezve kuwandudzwa kwe Zimbabwe Election Commission kuti inge iri independent yakasununguka isingakontrolwe nemamwe mapolitical party
muumiriri weNorton Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vati semugariro mashoko avamunangagwa akanaka chose asi haabatsiri kana makurukota avo akaramba asingakoshese paramende
tanetawo nemaministers vasingauye vachipindura chino kwese time havauye havakoshese basa ravakaipwa napurezidendi saka purezidendi wongovataura kasi ndiani achaita follow up zvinhu zvese zvavataura izvi tichiona izvozvo kuti kune nyaya dzecorruption dzavasina kunyanyasotaura havana kusimbisa corruption nezvakadaro chii chiri kuitwa Zack Bill yasange ichipinda
vanokokera nhengo dzezanu PF National Assembly vapupurai togarepi vanomirira Gutu South vatenda vamunangagwa nemashoko avo vakati zvasarira paramende kuti igadzire mitemo inodiwa nehurumende
isu separamende zvaakuda kutinoshanda kuti tigadzire mitemo iyoyo inoita kuti hurumende ifambire mberi nedevelopment yakaisvonaka yairi kuita sehatiri kuona panyuparamende pano
vamunangagwa vavhura gore rekupedzisira reparamende kumuzinda wayo mutsva wakavakwa nechina vachiti zvinoratidza ukama hwakasimba pakati penyika mbiri idzi vamonzora vati muzinda uyu wakanaka chose uye zvakakoshawo kuti paramende ive nemuzinda wayo sezvo yange isina chivakwa chayo
vanji vangada kuziva kuti kwemakore ese aya paramende yanga ichiroja building yeparlamenti iripo haizi yedu ibuilding yeAnglican Church saka kwemakore anosvika almost 40 tanga tichiloja tiri paramenti asi taane muzinda wedu weparlamenti muzinda wakawakwa zvakanaka zvikuru
izvi zvatsikirwawo nemiriri wechegutu west vadexter nduna vezanu pf
uyu unotoshamisa unotoshamisa wakanaka wakatsvinda unoratidza kuti wakavakiwa chaizvo paumamhari nepaukangara hwapakatosimba chaizvo
muzinda mutsva weparamende unokosha mazana maviri emadhora ekuamerica wakavakwa sechipo nenyika yechina uye wakakura zvekuti nhengo dzese dzeparamende dzinokwana kugara dzisina kumanikidzana sezvadziri kuita pari zvino nhengo imwe neimwe yeparamende ichange iine hofisi yayo pamuzinda uyu uyo usati wavhurwa zviri pamutemo sezvo pachine basa riri kupedziswa pamuzinda uyu mangwana gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachaparura bhajeti regore rinouya pamuzinda uyu zvekare ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vanhu vana vakawanikwa vakafa nezuro mumugwagwa weHarare Nyamapanda pasuwe pass kumudzi. Mumashoko kuvatori venhau mapurisa anoti ongororo yavakaita inoratidza kuti vanhu ava vanogona kunge vari zvizvarwa zvedzimwe nyika vainge vakawigwa mumotokari mushure mekupinzwa munyika zvisiri pamutemo vachibva vatadza kufema zvakapa kuti vafe. Mitumbi yavo yakabva yakandwa musango. Mapurisa anoti akumbira rubatsiro kubva kusangano remapurisa pasi rose reInterpol. Mapurisa anotiwo akasunga vamwe vanhu vaitengesa zvinodhaka zvisingabvumidzwe kana kuti cocaine nemusi wemuvhuro. Vakasungwa ava vanoti Honest Shumba, Allen Shumba nechimwe chizvarwa chekunze Stanley Eze. Vakasungirwa kunzvimbo yekusasana kana kuti lodge muna David Morgan Crescent kuAvondale. Cocaine iyi yaive mari inodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana masere kana kuti 5.8 million emadhora emunyika. Tochimbotarisa imwe nyaya yanga iri kumatare. Vajobdare Ranyima zvakare vajobsikala vanova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari muteedzeri wasachigaro webato reTriple C mukana wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvare More Blessing Ali kunyatsime. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare, muzvare Tafadzwa Miti, vati hapana chachinja panyaya vasikala, chinokodzera kuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo, panyaya vari kupomerwa yekukurudzira mhirizhonga. Vaenderera mberi vachiti vasikala, vane imwe nyaya yavari kupomerwa yakadai, yavakapara muna 2020, pavanonzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvina mhirizhonga mukati, musi wa 31 Chikunguru, muzvare Miti. Vati uyu ndiwo musiyano uripo pakati pavasikala nevamwe gumi nevashanu vanosanganisira mumiriri wechitungwiza North muparamende vaGodfrey Stole avo vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mutongi wedare vati vasikala munhu akasungwa kakawanda zvichireva kuti munhu anogara achipara mhosva vakati kuvaburitsa muusungwa kunokanganisa kuchengetedzeka kweveruzhinji. Rimwe remagweta avasikala vaFred Masarirevhu vati havana kufara nemutongi wedare vachiti mutongi wedare ati vasikala vakabvuma kuti vakapara mhosva yavari kupomerwa asi ivo vari kuramba mhosva iyi.
Tinoona kuti umbo hwaida kushandiswa nevachuchisi kupomera mhosva hwakauya bohwo hausi kuratidza kana kuti hausi kuwirirana nemapepa avakange vauya navo pekutanga akaitwa kuti vasikala vangange vachisungwa. Saka
vakafanira kubata chigaro chemutauri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere avo vanga varipowo patorwa mutongo uyu vati mutongo wanhasi unoratidza kuti bato reZANUPF riri kutya kukundwa nebato ravo musarudzo dzegore rinouya.
Tinoziva chose kuti constitution inotaura kuti munhu wese asati atemerwa mhosva anofanira kutongwa achibva kumba kana kuti bail, chinhu chekuti ikodzero yemunhu wese inopiwa muconstitution. Isu tiri kutoziva kuti nyaya yekuti ZANUPF iri kutyisa CCC nesarudzo dziri kuuya ndosaka vari kuedza kutyisidzira vanhu vachivhara kwamajob vachifunga kuti pamwe vanhu vanozoora mwoyo. Manje vanhu vari kutosimba zvakanyanya. CCC iri kukura kunyangwe kunyatsime kwacho nekuchitungwiza. CCC iri yatekeshera kwe saka isu takangomirira 2023 chatinoziva ndechekuti vachamisa vakapinda vachitungamirira nyika vanhu havachazosungwa vachisungirwa nyaya dzematongerwo enyika. Saka
asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vati handi chokwadi.
Saka chinozoshamisa chii muna 2023 chokuti kwanzi sarudzo dzikaitwa vasi jobs kana ari muusungwa opposition inodyiwa zvadzaitwa ari panzi yakahwina here.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vakataurawo nguva pfupi yadarika kuti munhu anomira mudare nemhosva dzaanenge achipomerwa zvisinei kuti abuda mbamani. Vasikala avo vasvitsa mazuva zana nemakumi matanhatu nemaviri vari muusungwa nhasi vakatarisirwa kutanga kutongwa mangwana panyaya iyi. Vakatarisirwawo kupiwa mutongo nechishanu pachikumbiro chavakasvitsa kudare nezuro chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pane imwe mhosva yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare zvichitevera mashoko avanonzi vakataura vakaisa pamadande mutande akawanda mushure mekupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Asi vanoti pavanonzi vakaita izvi vainge vatove muusungwa. Mhuri yemufi inoti haisi kuzoviga muzvare Ali kudzamara vasikala vaburitswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe iri kuenderera mberi nekuedza kutsvaga nyika dzemuAfrica dzekushanda nadzo pakuvaka dura renhoroondo yehondo yeChimurenga kana kuti Museum of African Liberation. Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika nebato reZANUPF waEmerson Mnangagwa svondo rino vakatuma munyorano nane zvekudyidzana nedzimwe nyika mubato ravo vasimbarashe mumbengegwi kuti vanoita musangano nemutungamiri wenyika yeBotswana vamukwetsi Masisi. Mumusangano uyu vamubengegwe vakaudza vamasise kuti Zimbabwe yaisaparuti 1 acre kuti vakedura kana kuti museum inenge iine nerondo yezvayakaita kubatsira dzimwe nyika dzaigwira zvisununguko muAfrica. Bepa Naurel Herald rinoti vamasise vakaratidza kufara nezvakataurwa nehurumende izvi. Botswana yave pansi peBritain kana kuti British Protectorate haina kutora zvombo kurwisa Britain asi akawanda kuzvitonga kuzere muna 1965 kuburikidza nekutaurirana pasina kudeuka kweropa. Kuvakwa kwedura iri kuri kutsigirwa nesangano reInstitute of African Knowledge iro nebasa rekutsvaga rutsigiro kubva kuvatungamiri vedzimwe nyika nemari. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko kumusangano renyanzvi muAfrica reInstitute of African Knowledge vaJoseph Kani vakatenda kuti Botswana akapiwa chikamu chemunda pamuzinda uyu ucharatidza nhoroondo yerusununguko rweAfrica uyo uri muHarare.
Pane zvakaitika zvakawanda, vanhu vakafa, vamwe vakakuvara, vamwe vakatsakatika. Saka nyaya iyo inofanira kugara kuti vanhu tigare tichingoziva kwatakabva. Zvakafanana nevanhu isu tinopembedza mitupo yedu, handiti kuti ndinoera soko, ndinoera nzou, ndinoera mbizi, handiti ka. Inyaya yekuti munhu anenge achiedza kucherechedza dzinza rake kwaakabva nerudzi rwake. Saka isusu tiri kutiwo seMuseum of African Liberation ngatichengetedzei ruzivo rwedu, ngatichengetedzeiwo nhoroondo yedu senyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica.
Vati nzvimbo iyi inotarisirwa kuisa zvino kubva kunyika dzese dzemuAfrica dzakarwa hondo yerusununguko nedzimwe dzakabatsira nemari, mazano nedzimwe dzakaita seBotswana. Pari zvino inonzi yava kwakusvika pazvikamu gumi nezviviri kana kuti 12% uye inotarisirwa kupedza kuvakwa muna 2024.
Zvinoreva kuti Museum of African Liberation sekurongwa kwayakaitwa kuchikonzero chekuti Museum of African Liberation ivakwe ndeyekuti tiunganidze tichicherechedza mabasa akasiyana-siyana akabatwa nenyika dzakasiyana-siyana mukusununguka kwenyika dzakasiyana dzemuAfrica. Botswana iyo pachayo yakabatsira nyika dzakawanda kuwana rusununguko rwadzo. Mukatarisa tomboenza semuenzaniso Zimbabwe, maZimbabwenzi aiwana pekugara vachikafu nevanhu vekuBotswana. Botswana chakashanda basa rekutraina mavaizodzoka muZimbabwe orwahondo. Saka ineweyi Botswana itorimo munhoroondo yerusununguko rweAfrica.
Gurukota nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana, Dr. Ademuhang Kwape, vaudza Studio 7 Parunane vari muKhaburoni muBotswana kuti danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rinotendwa samane, sezvo kunyange Botswana isina kurwa hondo yerusununguko yakabatsirawo dzimwe nyika dzemuAfrica panguva yekurwisana neuzvanyiriri.
Isu seBotswana hatina kubata gidi tichibatsira Zimbabwe kuti iwane kuzvitonga kuzere, asi takachengeta varwi vehondo yechimurenga chekutanga nechechipiri vakawanda munyika medu. Naizvozvo zvinofadza kwazvo kunzwa kuti Zimbabwe yaona zvakakodzera kutipa munda pamuzinda weMuseum of Africa Liberation apo pachamisa mufananidzo wemutungamiri wekutanga wenyika ino vaserese kama.
Tinochengetedza nhoroondo yenyika kana kuti Department of National Archives and Heritage muBotswana vasiye pambiri Skosana vati urongwa uhu unobatsira kusimudzira kushanyirwa kwenyika.
Kuvakwa kwemuseum iyoyi kuchavandudza mararamiro evakati wandei, uyezve kana ndichiti kuchavandudza mararamiro akati evakati wandei ndinoreva job creation, which is employment creation as well. Tabva ipapo ichabatsiridza nyika yedu kuti vanobva kunze vachizobvakacha vachiuya munyika medu vachagona zvakare kuunza iyo mari yatinoti yekunze foreign currency.
Vamubengegwi vakatiodura iri rakakosha mukuchengetedza nhoroondo yekurwira rusununguko muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muFrance Sound Botswana, ndini Shinge Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zviuru mazana maviri nemakumi masere kana kuti 280,000 vamanikidzwa kuenda muupoteri nechikwata chakapandukira hurumende cheM23 muDRC. Izvi zvaitika kubva muna kurume zvatanga chikwata ichi kurwisa kumaodzanyemba kwenyika iyi zvakasimba. United Nations inoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu kana kuti 5.3 million vamanikidzwa kuenda muupoteri muDRC nekuda kwehondo iyi. DRC inoti Rwanda ndiyo iri kutsigira vapanduki ava, asi Rwanda iri kuramba izvi. Vanhu vatanhatu vakaurayiwa nezuro mudunhu reVirginia muAmerica muchitoro cheWalmart. Mapurisa achiti munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye akapfuura vanhu ava akabva awanikwawo akafa muchitoro ichi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMinnesota muAmerica, Reverend Rebecca Makai, vanoti ivo nemhuri yavo vachange vachipemberera zuva reThanksgiving mangwana nekudya zvinonaka nekubatana semhuri. Vanoti zuva iri rakakosha sezvo riri zuva rekutenda Mwari nezvavanenge vakaitira mhuri yavo. Vanoti mhuri yavo yave kukoshesa zuva iri zvikuru nekuti ndiro zuva ravanotura mafemo vachiyanana nekutenda Mwari. America ine zororo reThanksgiving mangwana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 naReverend Makai nezvenyaya iyi.
Tinodawo kutenda nekuda kweThanksgiving holiday yako. Vana veZimbabwe tinoti chinhu chatakasvikosangana nacho muno hachisi chinhu chatakanga tichicerebrata munyika yeZimbabwe, asi takauyiwo muno tikasvikosangana neholiday yakadai yekuti vanopemberera nekutenda maropafadzo egore kukohwa nekuchengetwa sevana veZimbabwe takasvika zvitambira chinhu chakanaka.
Pazuva iri mune muchiitei semhuri?
Takatopindawo mazviri tinotongoungana semhuri tinenge tichitaura nemiromo tichitendana kutenda mumwe noumwe mufaro, kuchengetwa, acknowledging zvakaitika tichibvuma kutaiwa tinoda kukutenda mudikani wangu, tichiexpressa zviri pamwoyo pedu nekudzidza kutendana. Chinhu chatakadzidza munyika muno ende chinhu chakanaka kungopembererawo kuchengetwa, nyasha, tsitsi dzakaitika, divine favor yaMwari. Ndozvatinenge tichiita. Tinotowana mukana ini semhuri yangu, tinowana mukana wekugara pasi wekungotaura musi uyu.
Pamusi uyu tinoona zvakare sevemuno vanenge vachitoita kunge yakadai seChristmas yatinoti Christmas yekuZimbabwe iyaiya. Imi tinoona kuti muri pasta zvakare, munotaura here nemhuri yenyu yekereke pazuva iri?
Hongu, tinotosumudzawo vhangeri yekutenda semusi wesvondo. Takange tine vhangeri rakaburuka rekuti munhu ngaadzidze kutenda zvinhu zvisati zvaitika kana zvaitika, ingovaone hunhu kutenda. Kune upenyu hwemunhu semukristu kuti unofanira kuva munhu anotenda. Mwari anotiitira zvakawanda, anotibatsira zvinhu zvisati zvaitika. Zvinhu nyange zvaitika, tinoziva kuti Mwari anotiitira. Saka munhu kadzidza muupenyu hwako kuva neupenyu hwekutenda, unova munhu anofara. Vazhinji vedu zvechokwadi hatigone kutenda kuti vazviita chinhu chakaomera vanhu kuti vataure dzimwe nguva wedhiroro. Zvinoita sekunge ishoko rakareruka semazi acho, harizi soko rakareruka kudzidza kuti mazviita. Isu kuti vanhu medu takadzidziswa kuti unofanirwa kuti kunyange usati wadya sadza wakagara pasi rabikwa noumwe munhu, unoombera maoko kutenda usati watombotanga kudya sadza rachoni. Vazopedza kudya waguta, wotendazve. Saka kutenda, kutenda chakanaka. Ndisati ndachibata asi ndichiziva kuti chiriko, ndozotenda zvakare ndachibata ndagutsikana nacho. Saka kutenda tinodzidzisa ungano, kudzidza mweya wokutenda Mwari.
Avo vanga vari Reverend Rebecca Makai vachitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 avari kuMinnesota muno muAmerica.
Yasvika nguva yange yakamirirwa yevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. tichazeya nezvevara irizi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kushika apera Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7 ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Makwikwi eWorld Cup aya ari kuenderera mberi uye iko zvino pane mutambo pakati peSpain neCosta Rica. Spain ine 4, Costa Rica 0. Mune mumwe mutambo watambwa Japan yarovaiyo Germany 2-1. Morocco yaita mangange 0-0 neCroatia. Izvi zvasiya vatsigiri venhabvu vekuAfrica vazhinji vachizvibvunza kuti zvikwata zvishanu zvinobva kuAfrica zvichakwanisa kuenderera mberi here mumakwikwi aya sezvo zvikwata zvakaita seMorocco neTunisia zvangokwanisa kuita mangange ukuwo Senegal yakarohwa. Muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe anoti ake ane chivimbo chekuti zvikwata zvekuAfrica zvinokwanisa kuenderera mberi kubva kumagroup stages. Ngatizwe hurukuro yaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Tinoona kuti zvese zvakatamba musho ukatarisa Senegal yakazokoeswa kwasara 6 minutes ndopataona kuti yakakoeswa 2 goals asi yaigona kuti ngechi chiwanawo kuti pamutori and tinoona kuti yakarohwa netimu tikati maybe ndo timu yakatarisirwa kuti nge ichipetsera iri pamusoro peloko Netherlands saka iye zvino vanofanirwa kuti vange vachizama kuti varove kata vanogona kuwana 3 points ipapo vozotamba neEcuador paEcuador ipapo vakatraya kuti vawane sub points vanogona kunge vachienda kunext round vakarohwa zvavo nechikwata cheNetherlands asi vakatraya zvikuru zvokuti tiri kutarisira kuti vachaimprova especially tichitarisa kuti vakatamba apa vasina mutambi wavo mukuru saGermany iye akakuwara saka nemaichiro nekuona kwangu vakatamba mushe chaizvo zvokuti vanogona kuti kana vakarova kata otwa neEcuador vanogona kuti vange vachienderera mberi.
Tombotarisa mitambo yeTunisia neMorocco munoona sei kutamba kwavakaita?
Tunisia tinoona kuti yakaita mushe kuti inge ichikwanisa kudzowa neDenmark 0-0. Kazhinji kazhinji maAfrican countries anowanzorova pakutanga ipapo asi vakaita mushe kuti vange vachiwana point. Iyezve mumwe mutambo wavo wakati womei ndoweFrance asi vanogona kuti vange vachimiramira paAustralia pationa kuti Australia yakarohwa neFrance 4-1 saka vanogona kuti vange vachitraya zvavo kuti vamiramire ipapo vachizotamba neAustralia. Tikuona parezvino vari pasecond paloke ipapo saka takatarisira kuti vange vachiendeera mberi uye vachiita mushe uyezve Morocco yaita mushe kuti inge ichikwanisa kuwana point kune Croatia apa dzatamba 0-0 asi kune Belgium pagroup yavo ipapo iyoyo group F saka paBelgium zvinogona kuti zvinge zvakati omei kuMorocco kuti inge ichiwina asi paCanada inogona kuti iwine chaizvo saka matimu matatu ekuAfrica anogona kuti anga achiita mushe pamagroup avo iwa.
Muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe achitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunare muHarare. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi apo tichange tichitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nenyaya yemakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambirwa kuQatar. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shamisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatora mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika kuparamende itsva yakavakirwa Zimbabwe neChina. Dare Ronyi Mazvakare va Job Scala mumiriri wezengeza West mudare reparamende mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.